Vagari vemusha weShekotweni uyo uri makiromita 10 kubva muchinoi vanoti dambudziko rekushaya pekugara ndiro rapa kuti vafunge kunogara muzvimbudzi. Studio 7 payachanyira musha weShekotweni yawana dzimwe mhuri dzichigeza zvimbudzi kuti dzizogara asi dzimwe mhuri dzanga dzatoisa midziyo yavo mudzimba dzanga dziri muzvimbudzi. Mumwe mudzimai akatora chimbudzi kuchiita imba amai nometa somondo vanoti havana imba dzakakwana dzekugara nevana vavo vatanhatu.
Chaita kuti titore matoilet tiedzima kuti hatina pekugara uye tine seni ndine one room yandina ndiri kushandisa one room nevana nababa imomo saka ndoona kuti ndikashandisa hangu toilet seizvo zviringe ma two room vana vanoo pekurara ini vanoo pekurara hatina pekugara pakanyatsokwana muchemusha.
Mumwe mhuri yekwambirimi yakakurira muShekotweni inoti kushaya pekugara pamwe nekuvimbiswa kasingapere nekanzuro yechinhoi kuti ichavapa pekugara ndizvo zvaita kuti vafunge kugara muzvimbudzi.
Vafunga kugara dada nokutora matere zinonyakuitika pokuti vanhu pokugara havana pokugara asi dai vange vachikwanisa kuti hopowo vange vanhu dzimwe nzvimbo dzine rimarima vanhu handiti hopowo kuti ivakayapa umwe ngavakapa ngava vakapa voona pokuita sai pokugara pokugara muno hamuna. Vekanzura havana pokuti apa vatipe vaingoti tiva kutsvagirai nzvimbo tsvagirai nzvimbo saka apa hapana saka vanhu tongoshayiwo pokuita sei toshayiwo pokugara manje ndosaka vanhu vakugara pai vanhu vakutiregai tigarewo zviri matoilet nekuti hapokugara pano asi vakakwanisa kuti tsvagirwa kuti mastendiwo chiro temari shomo yekuti munhu wese anokwanisata sei anokwanisawo kuwanawo zvinenge zviri raiti
Amai somondo vanoti havana hanya nekubata zvirwere chero vaine pekugara ivo nemhuri yavo.
Hatichatombocha zvirwere because chirwere chacho kuti uchibata nonge wakatoona pekurara kapekugara zvinonge wachiwana uri panze kana kuti zvee zvakangooma.
Sekuru Hasan Saidi vanoti vane makore 72 vanoshora hurumende nekutadza kupa vanhu nzvimbo yepekugara.
Hurumende yacho murimo municipality irimo kana musingati basaiwo nzvimbo yekuti garai apa.
Asi kanzura wenzvimbo yeShekotweni vainosendi mangwanya rezanu PF vamboedza kuhwanda nemunwe vachiti zvimbudzi zvatorwa nevanhu kuita dzimba zvakapedzeserwa kushandiswa sezvimbudzi makore akawanda apera.
There were toilets before 10 years ago.
15, 16
years ago.
Aiwa, 1996. There were toilets in 1996.
So as we came here, tine program iripo iri kuitwa ne inonzi yedzimba
federation
ine mukatarisa patikaita cleanliness we are trying to close neminzwa kuti zvisadi
zvishandiswa
and in the instance people are stealing some material sheets.
Meya wechinhoi vatest Michaels vati vachatanga vaona kukura kwedambudziko redzimba vozoona kuti vangaripedzesei. VaMichaels vanoti pari zvino havasati vaenda kunoona mhuri dziri kugara muzvimbudzi. Vanhu vanosvika zviuru 15 muchinhoi vakamirira kupiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.